Gwaro raburitswa nebazi rezveutano pamusoro pechirwere ichi rinoratidza kuti kusvika pakupera kwezuva nezuro pane vanhu zviuru zvitanhatu nemakumi maviri nemumwe 6021 vainge vabatwa nedenda kana zvichienzaniswa nezviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevana 5964 vainge vabatwa kusvika musi wesvondo nezuro pakafa munhu mumwe chete izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakafa nekorera pazana nemakumi maviri nevatatu vakawanda vave kutyira kuti korera inogona kupararira zvakanyanya sezvo mvura yatanga kunaya uye makanzuru kumaruwa nemadhorobha asiri kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena mumwe ave kutyira kuti kusatakurwa kwemarara kuchavapinza munjodzi yekorera ndamai Francisca Chademoyo avo vanogara pashowgrounds kugoromonzi
rimwe rinofanirwa kutibatsira pamarara rinoreva kuti harisi kushanda kana pamakomba ari kubatsiri pemajoja harisi kushanda kutibatsiridza kuti makomba iwayo avha zvirizvo zvinotipa kuti korera iwande zvitainge zvemakuvura izvi
vanoona nezvekufambiswa kwebasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuharare recombined harare residence association varuben akili vaudza studio 7 kuti havashamisiki kuti korera iri kuwedzera
zvinhu zvinokonzeresa korera kana kuti pachirungu vatinoti mamajor drivers anokonzeresa korera haasi kuadreswa kana kuti hasi kuratidza kuti panenge pane kamovhumendi
vatiwo vagari muguta havasi kufara nekusvatakurwa kwemarara nekushaya mvura zvekuti svondo rapfuura vakatoendesa gwaro renyunyuto pamusoro penyaya iyi kuparamende mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai rusike vaudza studio 7 kuti chinofanira kuitwa nechimbi chimbi senzira yekuderedza kupararira kwekorera kupa vanhu mvura yakachena nekutakura marara
saka zvinokwanisa kuitwa chimbi chimbi iye zvino izvi kupa vanhu mvura kugadzirisa nhau yezvimbudzi kutakurwa kwemarara inhau yedzidziso zvekare vanhu ngavapiwe dzidziso kunyanya-nyanya maringe nenhau yekugezwa kwemaoko vanhu ngavadzidziswe tsika yekugeza maoko kana vapedza kushandisa zvimbudzi
vati kana izvi zvikasaitwa korera inogona kupararira zvakanyanya munyika kanzura wewadi 19 kugoromonzi vatachiona mazhambe vati kanzuro yavo yegoromonzi ruwa district council iri kuedzana pose painokwanisa kutakura marara kuti korera isapararire
tida kuti havo ita kuti zvisatombopedza ndaisika plani itoriko ndeyekutakura marara nekuchenesa nzvimbo yedu zvatovakuira kuti zvisatombosvika kuti korera ita
vachitaura nguva pfupi yapfuura vari kubhuyera kurukota rezveutano Dr Douglas Mombeshora vakati zvavari kuona ndezvekuti kunzvimbo dzese dziri kuputika korera hakuna mvura yakachena uye nyaya dzeutsanana dziri pasi meya veharare vaian McConnell vaudza studio 7 kuti vari kuedza pose pavanogona kuwanisa vanhu mvura yakachena asi havasati vasvika pavanoda
asati asvika patinodisista chaizvo ichokwadi ichozi
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamombeshora kuti ndeasi matanho avatora kugadzirisa dambudziko iri sezvo mutauri webazi iri vadonald mujiri vati vamombeshora vachataura chete mushure momusangano wedare remakurukota kana kuti post cabinet briefing musangano uyu wange usati watanga pataenda pamhepo korera iyo yakaputika muna kukadzi kuchegutu yave maturu madiki kana kuti madistricts makumi mana nematatu anosanganisira bhuyera gutu zaka mutare chimanimani murewa uzumba maramba pfungwe shamba nebhindura ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangusha